Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21/2019 makaterera kustudio 7 neferinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli muve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30 saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo tichichema kupera kwemari yedu
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamutuli nquve nemusi wechishanu.
Mweri yakabhanwa, mweraa yakazanwa mutoa tonight masvingo inenge yabhanwa, hamusi wamutoitina mitare inenge yabhanwa, Harare yakabhanwa Friday. So we got a burning political crisis. So economics don't work. Where there is no confidence, the economy is doing it. Where there is a political crisis, the economy is doing it in a war zone. And for everything that happens is about the war zone.
Bato reMDC rinoti zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli nquve nemusi wechishanu. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti nemusi wechishanu varayiridzi neavo vanotsigira zvichemo zvevarayiridzi vanofanirwa kupfeka mbatya nhema sezvo uri musi wokuchema kufa kwakaita mari yemihoro yevarayiridzi. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Zvikoro hazvisi kuzovhurwa kana nyaya yemuhoro isati yagadziriswa nenyaya yekuti maticha hachisina kana chekufambisa kuti adzokere kumabasa kwacho. Maticha haangaindidzokere kumabasa achitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Saka nyaya iyi haisati yachinja, zvikoro hazvisi kuzovhurwa, varayiridzi havasi kuzodzokera kumabasa. Ndosaka tiri kuti patiri pazororo kudai timboisa pressure kune vabati vehomwe kuti vagadzirise nhuna dzedu zvikoro zvisati zvavhurwa nenyaya yekuti hatidi kuti vana vedu varasikirwe nedzidzo. Hati third term item iri busy nonyorwa mazamanishoni. Hatidi kuti vana vedu vatadze kunyora mazamanishoni nenyaya yekuti vadzaridzi vari kurayiratidzira. Saka tiri kutarisira kuti tikaisa pressure paholiday ino nyaya dzedu dzinogadziriswa tokwanisawo kuvhura zvikoro zvakanaka. Asi kana vatadza kugadzira tichasara tisina imwe option kunze kwekutora mabasa zvikoro zvotadza kuvhura.
Akushedza indiani uye mashedzerwa zvii?
Tanga tadedzwa naregulatory authority kana kuti DISPO weHarare Central uyo anga achida kunzwisisa nyaya yeprotest yedu yatiri kuita musi wechishanu yepayday funeral. Tavatsanangurira mafambiro atichaita nezvinhunha dzedu nechinangwa chedu. Zvino ivo tawirirana navo kuti maunion zvomene akafanana nemakereke akafanana nepaitwa ndufu haamirire kukliwa nemapurisa kuti aratidzire. Asi ivo vatanga kutaurawo zvichikonzero zvavo vakakumbira kuti dai manga muguta hamuna kumira zvakanaka. Tikati isu hatisi kuzomhanya neguta rose, tiri kungoenda pamahofisi avamutuli vanove mubati wehomwe yemari yatinoda, ende tichange tiine mamashawo achange achichengetedza runyararo. Chimwe chavanga vachitaura zvevanga vachiti vamutuli vacho vanenge vasiko kuhofisi kwavo. Tikati hai isu kwatiri hatisi kuda kungoona ivo chete, tikuda kuonana nehofisi yavo. Saka tichange tichiratidza takatarisana nehofisi yavo tozosiya gwaro renyunyuto redu kuti zvinyunyuto dzedu dzigadzirwe. Mushure mekutaura ikoko tazonzi timboenda tichazodanwazve kuti tirambe tichitaura nyaya iyi. Isu hatina dambudziko nekuramba tichidzokera kunovatsanangurira zvinhu zviri pamutemo zvatichaenderera mberi kuita musi wechishanu.
Zvamuchaenderera mberi kuita nemusi wechishanu zvakaita sezvipi vamasaraure?
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwenyika vamutuli Nguve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral, vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli. Maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30. Saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo tichichema kupera kwemari yedu tiine chishuwo chekuti vachange vachizogadzirisawo nyaya iyi. Tirikukurudzirawo vave ruzhinji vemuzimbabwe kuti sezvo vasingakwanisa havo kuti joina asi vapfekewo zvitema vachichemawo kuparara kwaita mari kuirodwa kwemasalari vachibatana nesu nenzira iyoyo. Asi vadzidzisi vazhinji vachange vakaungana pamahofisi avamutuli kubva na 10 mangwanani kusvikira na 5 mausiku.
Mutungamiriri weatuzi vaobed masaraure vari parunare nestudio 7. Zvichakadaro, sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi, nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa pachavhurwa zvikoro kotoro inouya. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vakabudisa nezuro gwaro rinozivisa nepakamira sangano ravo dano re Progressive Teachers Union iri rinouya panguva iyo gurukota rezvevashandi nemabasa amaisekai nzenza vakazivisa svondo rino kuti vachasangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti hurumende iise patafura zvainazvo zvemwedzi mina yasara iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Tiripo ndechekuti varayiridzi vakawanda vari musangano reptz nevamwe vakawanda vatiumiriri ava vanhu vanenge vasingatombozivi kuti tinovamirira vari kuchema-chema kuti ha upenyu hwaoma, iye zvine zvitogeti rakwira fees chaidzo chaidzo hatigoni kubhadhara, vanorwara mumhuri dzedu hatigoni kuvaendesa kuzvipatara, renda hatichagoni kubhadhara, mvura hatigoni kubhadhara, peturo haichatengi chinhu. Saka varayiridzi vari kuti aiwazve kana tisina kupuhwa mari inokwana ngatibudisiranei pachena kuti hurumende iri kutadza kujustifya kuti masalaries ava kuramba vachitaura ekuti kusheni helmeti kana kuti chii mazita varamba vachingopa masalaries aya haadresi machallenges ane vashandi iye zvino. Saka tiri kuti aiwa kana mari isina kuwedzerwa panotanga kotoro yetatu varayiridzi vanenge vasingagoni kuenda kubasa. Saka izvozvo kana vasina kuzvicherekedza titaura kuti tichasvika pafezi kuti kana pachitokandiranwa magumo achakandwa, nekuti tiri kutaura izvo kuti kana tatimese zvataita izvo tobakuruma hurumende yakudedza shamwari dzayo dzaimutamba nayo vachipanana maheu voita misangano yekunyepera vashandi kuti tigadzirisa zvinhu, kobuda mashoko iwaya kuti hurumende yati ichawedzera vanhu mari. Saka zvinhu izvo zvinhu zvinenge zvichinoita kuti kana zvisina kugadziriswa sekutaura kwatiri kuzviita haa ndiri kuona kuti runoita nechakutanga.
Chii chitsva chamungati muri kuendesa mberi? Tiona kuti ndo zvamangara manga muchingotaura kubva kotoro yapera.
Zvakafanana nemunamato, kana muchinamata kuna mwari handisi kuda kuita blasphemy kuti tikunamata kuna mwari ndiroo tingotaura kuti zvatiri kutauraka the repetitiveness kuramba tichidzokorora kuratidza kuti kune vanhu vakutiteerera hatina chisva chatiri kutaura. Salari yaitamburwa maticha muno kutobva 2017 yanga iri 480 US kana 500. Salari iyoyo haina kumbonyanyochinja, vaakutitambirisa ratidziyo 500 iyoyo. Kureva izvo kuti taitanga tichienda nebank rate iripo mari ingadi ari kuma 4000. Saka ndozvakuma kuti vataure kuti vachiona nyaya yavo chaiyo chaiyo kana ticha ari kuramba achinzi anotambira 500 skuldzidzi yemwana wake waakabara pachikoro paanodzidzisa chinzi 4000 vari kureva hekuti ticha achagoni kuendesa mwana wake pachikoro paanozvapa chekutanga. Ticha une vechadhini salari yake yakutadza kutenga 110 repeturo kana aine motikari ine tengi rinopinda 70 liters. Tobva ipapo toti ticha pamba panga achirodza makore esaya haachagoni kupabhadhara nepamusara pekuti mari yake haisina bara. Chingwa chaichacho salari yaticha haigoni kuti ikwanise kutenga 60 loans zvechingwa pamwedzi, asi ticha iyeyi umwe chete 1985 aigona kutenga mota, aigona kutenga imba, aigona kuti iye paari anoendesa mwana wake kuchikoro aigona kuzvitengerawo motokari. Asi ticha iyeyi haana chaanogona kuita. Chokwadi ndechekuti patasvika iye zvinezvi ndikona tisingawirira nepamusana pekuti ha tichaatambura. Atifana mitakanya rashi ni chiti umeda tuza zangete.
Etiru kunzgoo kuti urumende ine urongwa wekuku pai mari kana kuti yekuku pai zvavano funga kuti vanazvo shondorino. Zvii zvamunga tarisira?
Ndavazive kuti kuna varikutambura, varikubatsira nemuromo, varikutadza kurarama. Saka ndavazive kuti mutambo wavarikuita uyu, vanhu varikuvaziva. Kune kumberi uku hariuri zvirikubuda zvakanaka nemazuva ekuti vanhu vachasvika pachinje kuti kusiri kumhande kupi. Nekuti hatingarambi kunyeterwa kubvisa kutai mari mari isingaii.
Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuratidzira kwebato rinopikisa reMDC kwange kwakarongwa nhasi mumasvingo kwarambidzwa zvekare nemapurisa. Asi mapurisa, mauto nevasori, vakatoendeswa kuguta iri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mapurisa akarambidza kuratidzira muHarare, Bulawayo neGweru pasi pemutemo wePosa. Kurambidza MDC kuratidzira uku kuri kushaurwa zvikuru nenyika dzekunze uye vanorwira kodzero dzevanhu vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe inombunyikidza kodzero dzevanhu uye kuchikora bumbiro remutemo. Asi vanoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana mitemo uri kuchorwa.
Handitendrani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare reHigh Court vanoapila voenda kune rimwe dare reSupreme Court vachidaro. Kana dare reHigh Court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemDC vanohwanda neright yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu. Zvavamboita mhirishonga dzose dzesure dzaita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvavo. Saka kana vanhu vachinzi mubumbiro vane mvumo yokudemonstrata, mvumo iyoyo inofanira kushandiswa ichitarisirawo futi kodzero dzeruzhinji. Zvavanenge vachiita zvokanganisiwo ruzhinji here ruchida kuitawo mabasa aro risingadi kupinda mudemonstration iyoyo. Saka dare rekoti ndo rinoenzanisa kuona kuti zvii zvakanakira nyika panguva yega yega.
Asika ivo vari kuchema chema vachiti mapurisa zvaanofanira kuita kuchengetedza vanhu nezvivakwa zvakakosha, kwete kuti mapurisa anokwanisa kuya kuzomisa kuratidzira asi asingakwanisi kuchengetedza zvacho zvavanoti zvinopwanya.
Hatina mapurisa anogona kumira nomunhu wese wese vachiona kuti haana misikanzwa yaanoita. Asizve ndosaka taka mubumbiro makaiswa matare kuti kana vanhu vakafunga zvakasiyana vari vangavaende kudare ropa chitongo kuti zviri mari panguva yegega nezvipi. Kana zvatongwa nedare zvatongwa, isusu sevagari vomunyika tofanira kutevedzera zviri kutaura matare edu, nokuti akapuwa chipo chogona kuongorora matiri mairi enyaya voona kuti zvakanaka nezvipi.
Vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunare muHarare. Asi vachipindura mumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere.
We have to resolve the political problem. We have to properly resolve dambudziko remaelections akabiwa. We have to resolve dambudziko remunhu mwana weZimbabwe mutema ari akatsamwa. Tarisai vanhu vakatsamwa nekuti madhemo aya ari kubhanwa. Nenyika kana muchiti makawina election mune popular. How do you ban my processes? Gweru yakabhanwa, Bulawa yakabhanwa, I'm sure tonight Masvingo inenge yabhanwa, I'm sure muchina mitare inenge yabhanwa, Harare yakabhanwa Friday. So we've got a burning political crisis. So economics don't work where there is no confidence. Economics don't work where there is a political crisis. Economics don't work in a war zone. And for all intents and purposes, Zimbabwe is a war zone. The constitution is suspended. Section 59 years of people. And for all intents and purposes, MDC yato bano, this is the which we remain rich. So kana mchita shu zuhu chagiri, jaito nana simiti nana bota, nana vosta, hakuna kwa mnu indani ekonomi, and regrettably do kwa teri kuku.
Saka, bato renyu chaita sei vabiti kana mapurisa ni matara, ya vachiramba wachikura mbiza ya kuita kuratizira kwa murukuda kuita.
Vanu hindi Zimbabwe wane kodzero zao, So nezimbabwe vacharamba vachishingirira kuti kodzero dzavo dzinge dzinorespektwa. Chihurumende chinofanira kuziva kuti just like Ian Smith could not stop change here. Emmerson Mnangagwa is not going to stop change here because vanhu vakatsama, vanhu vakagumbuka, vanhu vari kutambura. So zvese zviri kutaurwa izvi nezviri kuitwa nematare nezviri kuitwa nemapurisa hazviregedzeba kuti vanhu varambe vachipusha kodzero dzavo. So as a matter of fact, there will be more demonstrations by the MDC. As a matter of fact, there will be more notifications by the MDC. But this regime must be aware. Chihurumende chinofanira kuziva kuti ukaramba kutaura nemunhu, woramba kuti munhu avhende, woramba kuvhurira munhu nzira dzekuti aseme, munhu anopedzisira asisina choice but to resort to extra legal means of expression. Ndo zvakakodza kuu ya November 2017. Vanhu vanga vadzvanyirirwa soja rikazopedzisira ratora pfuti rikabvisa raitonga. Izvi zvekuti pangangoitwa musangabere futi zvakare muZimbabwe hazvisi zvinga kuzoshamisira vanhu because vanhu vavharwa political space and musoja munhu ari kurwadziwawo. Musoja gore rakapera aitambira $500. Nhasi akutambira $500 bond notes. But $500 bond notes $50. The $50 yarowa musingabere weinflation. So that we've got a serious crisis.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Vatendai Biti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump havasi kutambira chikumbiro chava Emmerson Mnangagwa chekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe veZANU-PF pamwe chete nemamwe makambani zvibviswe. MuHerald, hurumende yeZimbabwe inoshora zvakataurwa nehurumende dzekuEurope, America, Australia neBritain idzo dzakashora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekurambidza vanhu kuratidzira. Hurumende yeZimbabwe inoti inokatyamadza zvikuru nekupindira munyaya dzeZimbabwe kuri kuitwa nenyika idzi. Muchikambu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kazai vanhu vaStudio 7 makadiko. Zvinongotaurwa navo vanonzi anagadzira chiri mhanzi ava. Kumanaka ngasadaroba. Avarotarota na asotochochora kodzero dzevanhu here vanhu veZANU-PF zvari kuita kungoponda vanhu, kusunga vanhu, kungodini dini. Hanga vasadaroba nyangwe mari dzacho dzichivanakira dzeZANU-PF dzavanoryaka. Hanga vasadaroba kumana because ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura ivo vega ivava ndo vari kungodya, ndo vari kunakirwa nezvinhu. Uye vezvevamwe vanhu vari kutaura pasuti zvo vachiti hei chamisa chirege pawakazvanya, chamisa hamborina pakambodzvanya. Ungudiwa ndechekuti ZANU-PF chete ingorega chete zvairi kuita izvozvo, uori kuba mari vachidya vega vachiita mapurazi akawanda wanda. Munoona zvinhu zvakafanana neizvi vachingotora mari dzehurumende vachidya semushongo musana. Izvo ndo zvinokuraya nyika semozongodongoti he MDC yazvodai he zvazvodai nokutadza kutotungamirira chaiko chaiko. Kutungamiri chaiko chaiko haidzigoni ZANU-PF. Chiainongogona kungoti hei kutongwa kwaro, hei kutonga kwaro, tichingotonga, tichingotonga. Pazviri kutongwa zvacho hapana because vanhu vari kufane nzara, vanhu vari kutambudzika nyika, mari hamuna, maticha asi kuhora. Vanhu vari kufane nzara muZimbabwe, saka hamana musadaroba kumana. Chero muchiida henyu ZANU-PF yacho but chimbofungaiwo, shangaiwo mamboridzena mana.
Ini ndingafara chaizvo kana mukandipurera audio iyi. Ini ndinoitwa game changer Timoyo. Dream Johannesburg. Chinondinetsa panyaya yemuZimbabwe ndechekuti vana mutu todi pese pano taura anongo taura zve MDC pese pashama muromo wake anongo shama zve MDC kupa vachazotiwo iwo apa ndipopatakonewawo ndopatakanganisawo apa ndepapi nekuti chese chavari kungotaura ingori MDC vanagadzira chirumhanzu chaangofunga kutaura chese nekutaura zvevarungu kupa chatiwo apa ndopatakanganisawo isu ndepapi tikuda kunzwawo ipapo tikuda kunzwawo ipapo kuti ivo pachavo pavachati vakanganisawo vezano apa chatova ndivo vakonewawo ndepapi nhasi right now vari kurambidza madhemo nyika yese kuti asaitwa vanotyei vanhu vari kunyanya kuvatyeya vanhu ava vari kuvatyei vanhu ngavasunungure vanhu ngavarege vanhu varatidzire kana vachidiwa nevanhu zvichavonekwa pakuratidza kuti vanhu havana kuenda kunoratidzira.
Hello, Westd7. Ndine believe mangena ndiri kuno Cape Town Western Cape. Zviri kuitwa nevanhu veZanu PF zvazvina kumira mushe. Vari kukona kukontrola nyika votadza voregesa vanhu kuita demo. Tiri kuona kuti chinhu chakaipa zvisingaiti. Ngavasiyane nevanhu vaite demonstration yavo ndoda kuratidza kuti havasi kufara nezviri kuitika munyika. Pane kuti vanorambidza vanhu vachirova vanhu vachitumira mapurisa achirova vanhu. Nioda kuti vatadza kukontrola nyika vonetsana nevanhu vasine mhosva navo.
Zvakanaka vashamari vestudio 7. Zita ndinonzi Milkman ndiri pasouth Africa paJoburg apa. Ndinoda kutaura hangu zvishoma shoma. Tozviziva kuti studio yenyu haina rusarura, haina kwayakarerekera. Asi vanhu vakaita sa energy mutodo yona vagadzira chirumanza vatauri zvinhu zvinonzikwa, vanotaura zvinhu zvisina musoro. Ndo vanhu vachaita kuti vanhu vasanyanya kuda kuteerera kazhinji studio sebecause vanhu vanotaura zvinhu zvinogumbura vateereri, vanhu vanotaura zvinhu zvisina musoro, vanotaura nhema dzega dzega. Ndatenda.
Maswera ere mastudio 7 apo. Ini ndoda kumbotaura hangu uyo murume unonzi Nick Mangwane kuti Mpoko pekezera Mpoko uya uya waimbotaurawo sekutaura kwaari kuita kwana gumbo ayaya aitaura zvekuti nyeyi akatanga kuitaura kuti patitonga zvinonzi ivhu racho riri kumba kwake kana kuti ivhu racho ritori ne godi basi basi aitaura zvaari kuita izvi bati izvizvi ana Mpoko izvi zvakatiza izvizvi haasi kutozikana kuti ari pima ndiyo Zanu PF manje manje uchazonga akuritiza ivhu iroro raari kuda kuganza naro kuti senevhu redu uchitaura zvevhu nguva inoi nguva yetiri inoi kutaura zvevhu kutaura zvekukolona inhu kuti tinokolonaizwa nguva itinoi nda anhu akazungaira toti zvimwe anhu kufunda kutoita maminista kufunda nangu sahudofo kutaura zvekukolona inhwa nguva inoi sore henyu nokumboritoka mbichana kuti tinojairira anhu ari kutiza ivhu iroro iro vatotanzi ivhu redu ndai anhu ichijairira ndatenda hangu.
Akadii vashamarari vestudio 7. Ini ndiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa. Tinodawo kutaura pamusoro pezviri kuita kunyika yedu yeZimbabwe. Tanga ndine chichemowo chakaite chikumbiro. Dai vakuru vedu ava vataurirana kupinda kuti vanhu vangokuwara vachisungwa vachishungurudzwa. Chero zvikazonaka misodzi yedu inongoramba iri pamatama. Dai vanzwisisawo kuchema kwevanhu, dai vanzwisisawo kusungwa nekushungurudzwa kuri kuita vanhu. Ngavataurirane ivo vachamisa navamunangarwa, votaurirana vowirirana chinhu chimwe chete kuti vanhu vaone kugadzikana zvakanaka vazviita.
Ndinonzwa kushushikana zvikuru nevamwe vakuru vehurumende vanotaura mashoko anokatyamadza, mashoko anorwadza zvisingaperi inoshora. Ndozvakakonzera vese vakaenda kuhondo vazosvika kuda kurwira nyika yavo. Tiri kurwadziwa nemashoko anotaurwa nana mutodi raramai nekusingaperi. Makadii henyu vashamarari vestudio 7. Ndinokutendai chose nekuti pakwamunoita chirongwa. Isu moyo yedu ine hondo. Ndatenda hangu mukandiverengerawo audio yangu iyi.
Awa vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanodzima moto vari kunetseka nemoto uri kubvira muGrand Canaria Island muzviwi zveCanary Islands, uko moto wapisa mahekta zviuru gumi nezviviri ukakonzera vanhu vanoita zviuru zvipfumbamwe kuti vatize misha yavo. Chakakonzera moto uyu hachisati chazikanwa. Dare redzimhosva remauto remuCameroon ratongera varwi gumi kuti vagare mujeri upenyu hwavo hwese. Varume ava vakuru vezvikwata zvinorwira kuti matunhu avanogara anotaura chirungu apiwe kuzvitonga kuzere kubva kune matunhu anotaura chiFrench. Vanoedza kuunza runyararo pakati pehurumende nevarwi ava vanoti izvi zvichakanganisa hurukuro dziri kuitwa dzekupedza kusawirirana kuripo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Manzwi ekupedzisira akataurwa nemushakabvu Eric Garner ekuti ndiri kutadza kufema akave mazwi akashandiswa nemasangano anorwisa zverusarura paakange achiratidzira. VaGarner vakadzipwa nemupurisa nenzira isingabvumidzwe vakafa. Mukuru wemapurisa muNew York City vaJames O'Neill vaudza vatori venhau kuti mupurisa akadzvinya vaGarner vakafa makore mashanu apfuura, Daniel Pantaleo, adzingwa basa. Rufu rwavaGarner rwakanzi nematare edzimhosva kupondwa, izvo zvakakonzera vanhu vazhinji kuratidzira munzvimbo dzakawanda muAmerica. Vachiti vaPantaleo vasungwe pamwe chete nokudzingwa basa. Kudzingwa basa kwavaPantaleo kwatambirwa nemufaro nevanhu nemasangano mazhinji vanoti kunyangwe hazvo zvakatora makore mashanu, kupiswa kwemupurisa uyu pabasa ndizvo zvega zvaifanirwa kuitwa kare kare nevakuru vemapurisa eNew York City.
Ndanzomere kurira
kesi
yafane watakundo kushira
watakundo kushira
dianu watunga mira dianu wafunga natichenesera nzira
chikeneza nzira
hazvitetembe nyama sunotetemba pakatipe hana
pakatipe
hana chokuita hapana
hapana
kungomirira mere yamangwana
mere yamangwana
munotipudzire napanurwata moyo Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Somatora mukoma matora mtati yenama wandicha egonda Nisozi yenda chie manja tataku Tumira ingirose netontaku Iringozi taipaita atanangula Iringozi yangi kurira amainda gura Diani ya chandira ira Hama the petro matwaira Daisi mbotunga nicha chaira
Panorwadza moyo, Winky D achibatsirwa nemusakavhu Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamuturi Ncube nemusi wechishanu. Bato reMDC rinoti zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.